ke urongwa se veteran association MGC wokuti tipangane Harare pamuzinda we MGC pa Harvest House tinamatire mutungamiri wedu vamubvunzangirai paurere vari kusimbirwa nawo. Saka naizvozvo tichapangana vanhu vakasiyana siyana, machurches, vanhu vekucivic society, ZCTU, malabor unions, macivic groups, vamwe vakasiyana siyana nemaalliance partners vamunoziva kuti naalliance vanichange varipo zvekare, takoka vamwe vakasiyana siyana. This is a family day yekuti munhu wese vatinoshiya navo the same belief tisangane. Tinamatire mutungamiri wedu vamugenzvangirai paHarvest House.
Pane vati vataura here kuti vachabudirira kuuya kana kuconfirm?
Tine vakawanda vemachurch edzisvondo vasimbisa vadaira kuti vachange varipo, mapolitician, mapolitical parties vachange varipo. Idzo nhengo dzedu dzemaveteran maveteran emutanga vachange varipo zvekare vachitungamirira urongwa uhwu, kusanganisira futi mastructures edu MGCT vachange varipo nemastructures emaalliance partners edu vanenge varipo zvekare, neleadership yemapato makuru vanenge varipo zvekare.
Tinoona kuti uku kuungana kwamunenge muchiita makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiungana kudai?
Uyu munamato vajonga kande miri. Saka muconstitution medu mubumbiro remutemo vanhu vemuzimbabwe vane freedom of association. Saka tinoona zvakati ikodzero yedu kusangana tichinamatira zvakasiyana siyana, asi musi uyu donzo redu nderekunamatira ugwere, ndirekunamatira mutungamiri wedu vamugenzvangirai vanenge vasitinzwa zvakanaka. Saka ndorinenge riri donzo remusi uyu. Ikodzero yedu hazvidi kuti tinde kunoshuma mvumo kubva kumapurisa.
Izvi zviri kuitwawo nebato paurongwa hwemunamato iwo?
Paurongwa hwese uhwu ndivo vana mazvikokota, ndivo vana mai vedu vanotipa gwara kuti apa dai madai, apa dai madai.